Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 22 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro weSadic vaemarson Munangagwa vokorokotedza bato reFlerimo kuMozambique nekukunda musarudzo idzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzura. Makanzuro kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki muZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri anotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vakorokotedza bato reFlerimo rekuMozambique vachiti rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa musi wa9 mwedzi uno. VaMunangagwa vanouye zvakare sachigaro weSadic vataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo reZanu PF uye vaparura musangano wepagore weZanu PF. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau vaMunangagwa vatiwo bato ravo richaramba richisimbaradza ukama hwaro neFlerimo.
I wish to congratulate our sister revolutionary party Frelimo and the president elect.
Ndinoda kukorokotedza shamwari yedu Frelimo uye nemutungamiri wenyika achangobva kusarudzwa vaDaniel Chapo nekukunda musarudzo zvine mutsindo. ZANU PF yakagadzira kusimbaradza ushamwari hwayo neFlerimo. Wakabvira munguva yehondo wekubatana uye senyika mbiri.
Asi vaMunangagwa vanachavataura pamhirizhonga iri kuitika kuMozambique uko vanhu vakawanda vari kuratidzira senzira yekusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo. Sarudzo dzekuMozambique dzakashorwa zvikuru neEuropean Union ichiti kuverengwa kwesarudzo hakuna kufambiswa zvakanaka uye zvanga zvisiri pachena kubva panzvimbo dzekuvhoterwa kusvikawo kwaiunganidzwa mapepa ekuvhota uko inoti zvakabuda musarudzo zvaishandurwa-shandurwa. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa muZimbabwe cheCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati Zimbabwe senyika inovasa chigaro weSadic inofanira kutevedzera mitemo yeSadic isina divi rayakarerekera.
SADC inofanira kutevedzera zvinenge zviri muguidelines nekumaprotocols emuSADC. Kana nyika yatadza kuita process inofanira kuudzwa nekuti kana tisina kutsiurana isu sehama muno muregion tinozonyara kana taenda kune maplatform in the continent and in the world mairana nekusagona kwedu kuconducta sarudzo zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati hazvishamise kuti vaMunangagwa sasachigaro weSadic vamhanya kuita makorokoto kuna vaDaniel Chapo sarudzo idzi dzichine mutauro nekuti vaMunangagwa pachavo vane pfungwa dzekuita chirwiraingwe neFlerimo semapato akarwa hondo yekusunungura Zimbabwe neMozambique.
Izvi zvinotiratidza pachena kuti SADC ibato reshamwari dzinogara pamwe chete dzichizevezerana kuti dzoita sei kuti mapato akarwa hondo akakunda akatanga kutonga nyika dzavo dzakasiyana siyana arambe ari pachinzvimbo chekutonga.
Kunyange vaMunangagwa vasina chavataura panyaya yemhirizhonga iri kuitika kuMozambique sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vashora zvikuru mhirizhonga iyi uye vakurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya yemhirizhonga iyi zvakazara. Panyaya yemusangano mukuru wepagore weZANU-PF, vamunangagwa vatenda zvikuru komiti yavanhu vakaronga musangano uyu kuBulawayo. Vati politburo yebato ravo ichazeya gwaro recentral committee mangwana. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziite musangano uyu murunyararo. Musangano wepagore weZANU-PF unobuda negwara rinoshandiswa nebato iri kwegore rinotevera, uye wakakosha nokuti zvinenge zvabvumirano mubato iri ndizvo zvinozoitwa mukufambiswa zvinhu munyika, sezvo ZANU-PF iriyo yakaumba hurumende zvichitevera zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Dare repamusoro reHigh Court rarambidza makanzuro nehurumende kungomuka vopwanya dzimba dzevanhu vachishandisa mutemo unopikisana nebumbiro remitemo weRegional Town and Country Planning Act. Mutongi vane vhakatiyo vati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo renyika. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare nerimwe sangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust kana Chitrest muna 2020. Vakatiyo vapa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, gurukota rezvematunhu vaDaniel Garwe uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza gore rekugadzirisa mutemo uyu. Vatiwo kanzuru haifaniri kurega vanhu vachivaka nekugara yozotora matanho vapedza. Vakatiyo vatiwo mutemo unoti panofanira kunge paine kumwe kunogariswa vanhu vasati vaputsirwa dzimba dzavo. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachapindura kana vagadzirisa, ndinodzokorora, kana vagadzirira uye vanzwa kubva kumapazi ose ehurumende. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Chitrest muzvare Alice Kuvea.
Ichokwadi tiri kutenda uye nekufara mutongo wakabva kuHigh Court wekutaura kuti makanzuru kana kuti malocal authorities haachabvumidzwa kungopwanya dzimba dzedu pasina court order. Zvinova zvinhu zvakatikoshera.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Nekuti 2020-2021 takave nedambudziko remadirective aingobva kulocal government achitaura kuti dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa, dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa. Ichokwadi, tine dzimwe dzimba dzakapwanywa. Tine kunyangwe pekutengesera pakapwanywa zvisiri pamutemo, kunyangwe isu vagare. Tanti nemareceipts, tanti nemapepa ese akakwana kubva kuchitungwiza municipality, asi dzimba dzimwe dzakatopwanywa. Uye zvekare kushungurudzika kwedu vagare kwekuti tantisazoti nhasi tinomukatiri pai.
Nechikonzero chei?
Nhasi mwedzi uno kwabuda notisi yekuti dzimba dziri kupwanywa, zvigiredha zvaakutofamba, mapurisa ekanzuru, mapurisa chaakutofamba, maakutochikidzirwa. Zvanhu zvisina kumira mushe kune vakwegura vedu, kune vanhu tataakutogara takabatirana mumaoko. Saka ndoo zvinhu zvakaita kuti tiende kumatare edzimhosva sevagari.
Kunoti kudii zvii zvamamuchida kuti zviitwa apa sevagari?
Kunoti mutemo wakadai dai wamiswa, malocal authorities hakwanisa kunge achitipo nguva uye zvikonzero zvekuda kupwanya dzimba dzedu.
Ko vanogotadza kupwanya sei dzimba idzi vamwe vacho vachiti dzakavakwa zvisiri pamutemo?
Sezvandambotaura kuti vazhinji vane maoffer letters, vakabhadhara maregularization fees, vane mareceipts avakutobhadhara kukanzuro, asi waingofuma dzimba dzako kana kuti adhiresi dzatoiswa mumanewspaper kunzi dzimba dziri kupwanywa panguva yakati.
Vanga vari vanomirira chitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwiza kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Kune vechidiki wakawanda wemu Zimbabwe varikuye mura mafambisiro esarudzo dzekunyika yeAmerica idzo dzichaona ruzhinji ruchinovhota musi wa 5 mbudzi vachiti dai Zimbabwe yakwanisawo kutevedza zvavari kuona zvakanaka zviri kuitwa. Asiwo kune vamwe zvekare vechidiki vanoti Zimbabwe yagara inozviitira sarudzo dzaye zvakanaka zvekuti haina zvizhinji zvekudzidza kubva kuAmerica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe weavo vanoti gadziriro yekunokanda mavhoti kuAmerica inofanira kuyemurwa ndimakomborero Mafukidze wechidiki anodzidza pachikoro chepamusorosoro cheChinoi University of Technology.
Sandiona kunge inyaya yakanaka yekuti munhu wese ari kuita run for the same post anofanira kuwana the same time yekuti taitisi akwanisa kuadvertise awatsvaka hoshi vanhu vake. Pakazoita situation yekuti mumwe ane maonero ake anovhiwawo aikuti anopusha ari more than the other, ndoona kunge zvinenge zviri fair as a political system kuti tinonyanya kukurudzira vamwe kuti vawane munguva yakawanda kudarika vamwe.
Mumwewo wechidiki Luke Chitsike mugari wemuHarare anotiwo dai Zimbabwe yakwanisa kutenderawo zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota sezvinoitwa nehurumende yeAmerica.
Tichiona kuti vazhinji zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakabuda zvakaenda kunze wane kodzero yekukwanisa kunge vachivhota, tikaona kuAmerica tirikuona diaspora vhoti yakakosha, zvizvarwa zvekuAmerica zvichikwanisawo kuvhota. So tinokwanisawo kuzvikopa kana kuzvitorawo senyika yeZimbabwe tozviisawo musarudzo dzedu.
Asiwo Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti Zimbabwe inyika yakazvimirira isina zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerica.
Aiwaka, isusu we are Zimbabwe, America is America. So whatever they call kuti is democratic kwavari, it might not be democratic here. Even ngavaite zvavo, we can't copy nzira dzavo dzema elections. Isusu nzira dzedu dzema elections, we are proud of that.
Mwedzi unouya wambudzi nemusi wa 5, nyika yeAmerica ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika, apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vari kutatsurana naamai Kamala Harris veDemocratic Party. Vaviri ava vari mubishi rekutsvaga rutsigiro rwemavhoti uye vakambosangana kamwe chete pagakava rekuona kuti ndiani ane urongwa hwakadzama hunogona kuendesa nyika yeAmerica mberi. Asi kutaura kuno hazvisati zvava pachena kuti ane mukana mukuru wekukunda musarudzo idzi ndiani. Kana kuchitariswa nyaya dzemhirizhonga panguva yekutsvaga mavhoti kuvanhu, mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe inazvo zvekudzidza kubva kuAmerica.
Hatisati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzakanyanya kunze kwenyaya yavaDonald Trump yavo pavakanga vachida kupfurwa nepfuti paya, asi makatoona futi kuti takaona vesecret service vakafanana neCIO kunoku vachivateka-teka vachivabvisa vachivatakura. Panguva diki-diki vaDonald Trump vakanga vatonyora tsamba vachitenda vachiti ha ndinotenda vesecret service vandibatsira. Zvinova zvinhu zvatinotarisira kuti mapurisa kana neCIO vanofanira kushandira nyika kwete kushandira bato.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kuZimbabwe Electoral Commission uyewo kubva kugurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro penyaya yesarudzo iyi, asi mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa patazoenda pamhepo. Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reproject vote 263 Tafadzwa Mavhunga anoti sarudzo dziri kuitwa kuAmerica dzinobuditsa pachena utongi hwegutsa ruzhinji hwemunyika iyi, zvaanoti anozvishuvirawo nyika yake yechizvarirwo Zimbabwe.
Kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kuri kuita vanhu munguva ino apa vari kukampeina for mapolitical parties avo, ungange uri kudivi rerudyi kana kudivi reruboshwe, freedom dzacho dzakangofanana. Uyewo nevanotora nhau vari kuedza nepese pavanogona kuti vape mukana kune vematiwi ose.
Kutaura kuno zvizvarwa zveAmerica zviri kunze kwenyika iyi nemune mamwe matunhu zvinoda hazvo zvakatotanga kuvhota. Asi muZimbabwe hurumende inogara ichitsika madziro kuti vari kunze kwenyika vavhotewo vari kwavanenge vari ikoko. Kuverengwa kwemavhoti kana sarudzo dzaiitwa kuAmerica kunonzi kuri pachena zvekuti ani nani anokwanisa kuzvionera ega zvibodzwa zvevanenge vachikwikwidza, zvinozoderedzawo mikana yekubira sarudzo. Asiwo vamwe vanoti vaTrump vanogara vachiti vakakundwa sarudzo dzinenge dzabirirwa zvinopa vatsigiri vavo kushaya chivimbo nesarudzo kunyange pasina humbo hwakati tsvikiti hwezvavanotaura izvi. Vamwewo vechidiki vemuZimbabwe vanoti kunyange nyika yavo neAmerica dzichiita sedzakarimirana muganhu, hapana chakaipa mukukopa dhoiri rakanaka nekuti chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuUganda rabata nhengo 10 dzebato rinopikisa reNational Unity Platform nemhosva yekuva nezvinoputika uye kuda kupandukira hurumende. Asi mutungamiri webato rinopikisa iri vaBobby Wine vanoti vanhu ava vakamanikidzwa kubvuma mhosva dzavasina kupara. Nhengo idzi dzanga dzava nemakore 4 dziri mutirongo. Gurukota runoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAntony Blinken vari kuita misangano nevatungamiri vehurumende yeIsrael nhasi kuti vavakurudzire zvakasimba kuti vabvumidze masangano akazvimirira oga kuti abatsire vanhu vari muGaza nechikafu nemishonga. America iri kudawo kumbomisa kurwisana pakati peIsrael nechikwata chemuLebanon cheHezbollah. Senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri, vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari, zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isu takabva tasevesa section iyoyo chivatakabatanidza nefinancial number 1 ya2018 yakaamenda bank use. Vandityora kodzero dzevanhu nokuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kufarudza zvavanoda, inonzi right to choose. Saka kana munhu aenda kushopa akungonzi sevhesa cash chet, vanotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidzwa nekubhadhariswa faini kana kuvaendesa kumakosi kumatare ezimota kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi ekumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yeZig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinistry of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya, rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga, nekuti vari kuchema-chemawo kuti unongoerekana mari yaiyeshurwa muakaunt ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu anotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti Zig isangomuka yapera simba. Vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyi kuti vangoti nanga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara randa zvichinge zvichibva mumabhizimusi imomava kushanda navanhu vanenge vachitengesera pazhe pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwe wokuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mweyo mutambasere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei vemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarirutsira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Kwasara masvondo maviri chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende, magavhuna nevamwe vamiriri vemahofisi muAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika ndevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party, uye nhasi vari kuFlorida kuNorth Carolina kutsvaga rutsigiro ukuwo amai Kamala Harris veDemocratic Party vari kukwikwidzana navo vari kutarisirwa kuita nhaurirano panhepfenyuro yeNBC News. Vatevedzeri vevaviri ava vanoti vaTim Walz veDemocratic Party navaJD Vance veRepublican Party vari kumhanyamhanyawo kune mamwe matunhu vachitsvagawo rutsigiro. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuona kuti yave dambe-dambe chaiyo yekudzingirira nguva nekukwanisa nekuti vakwanise kutyorera iwo mavhotsi achiri kudzokoko vanenge vachinzi maundecided voters. Tiri kuona zvakare kuti mutsindo wavo wakanyanyira vanonzi maswing states. Maswing states aya ndiwo anogona kurerukira tingangoti kana kumadhemocrats kana kumarepublican havana pavo, and ikoko ndokunonzi ndo kunopinda president wenyika ino. Saka tiri kuona kuti vaTrump vanenge vakambosvikawo kunana Michigan, kunana Wisconsin, kunana Pennsylvania, ndo kwavari kutambira ikoko nekuti ndo kwavari kuziva kuti ndo kune mavhotes ndo kuchavapinza muwhite house.
Tanzwa kuti nhasi vanenge vari kuFlorida uko nekuNorth Carolina uko kukuva mai Harris, tanzwawo kuti vane maindavhu akasiyana-siyana. Zviri kutaridza kuti zviri kufamba sei?
Ndinoona amai Harris vakamboita kumbotsiurwa kuti hamusi nyanya kuonekwa muchitaura nevanhu pamainterview paTV apapa. Saka ndiri kuona kuti vari kuenda vachinosangana nemapodcast nemaTV network akasiyana-siyana kuti shoko ravo rinyatsokubuda kune maconstituents akasiyana-siyana. Takavaona zvakare vakagara namai Liz Cheney nezuro, avo vanova mwana waDick Cheney akambovawo mutungamiriri mugovernment yaWabush, uyu muRepublican. Saka zvinoreva kuti vari kuedzawo kutsvaga mavhotsi kumaRepublican zvisati zvamboonekwa kuti muRepublican anobatsira muDemocrat kukampeina.
Vari kumhanya navo vatevedzeri vavo marunning mate, taona vaTim Walz vari kuMinnesota uko, Wisconsin kuMadison, vaJD Vance kuOhio uko. Matunhu iwaya anoisawo sarudzo papi?
Mukaona kuOhio ukoko, Ohio yagara zvayo ichirerukira kumaRepublican. Asi munoona kuti game rava kutamba rari kuda kuona kuti kuSenate ukoko nekuHouse kunoramba kuine mutsindo. Ndomaonera angu andinoona kuti Wamukoma Vance vari muOhio imomo. Yanyaya yemamwe maSenate nemaHouses. Asi kwaenda Mukoma Walz Wisconsin, hakuna kunyatsokumira hako mushe nyangwe hazvo vaBiden vakakutora muna 2020. Vanoda kuramba vachidiridzira ikoko nekuti Wisconsin yacho inogona kuita musindo ikaenda kumaRepublican.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7, ba Studio 7 apo, muri sei mese pa Studio 7. Yaa, serilimi yaka rohwa, seri nekuseri. Hapana ne province yakambo ina serilimi, kati vakuto tambe yaka biridzira yeye, kubiridzira biridzira, ndiye akatotambiwa. Hapana serilimi yaka rohwa, seri nekuseri.
Mamusoro anangu wa majunga kandimire nevamwe sevashamarara.
Ndimi wenyu Adam Vitauro, ndiri muno muQueenstown, mulocation inoitwa Linge. Ndokutaura pamusoro pachairman weSADC. Ava baba vakauya kubusiness, vaiazoparadza nyika dzakawanda zvosanganisira naMozambique nedzimwe nyika dzakatikomboredza kuti vaite hunhu hwavainawo. Kana tichiti kana tichiti baba, vafanira kuti vanoita hunhu hwekurova vana nemudzimai. Ndozvakafanana nababa watinawo purezidendi vedu. Hunhu hwo hauna kunaka. Munyika medu muri kuruta madiamond, makromu, matombo zvese kuita hutsinyebedzo kuti munhu arapwe mahara muchipatara motenga mushonga. Mubenyu madiamond makanyarara vanhu vachiona mushonga izvo zvemahara. Pamusoro pazvo munotovabhadharisa futi.
Mazuva ese Studio 7. Ine kuona kwangu ndoona sokuti maamericani ngavarege kubata vanhu sokuti vanhu havana kudzidza. Hapana munhu asina kudzidza. Ngavarege kuti kwanzi muZimbabwe hamuna masankisheni. Vachinyengegwa nemari regime change. Masankisheni ndo arimo ende anorwadza vanhu, maordinary people zvavo. Ko ivo kana vachiona kuti masankisheni acho asi masankisheni. Ko ngava mabvise. Vai vasingatemeri nyika dzakaita sana South Africa vanogara vachiurawa, nana Botswana vanogara vachisungwa vanhu vachihwimwi.
Vana John mushaya vanhu ava vakuna naAmerica kwamunoenda mungangoendawo zvenyu, but vanhu vanenge vachidikwa ikoko havasi vanhu vakadai nana John mushaya vanhu vanenge vachidikwa kuna naAmerica. Hapana chinodzidzwa neZimbabwe zvekuti vana John mushaya vanhu vangatoti taenda kuAmerica pane zvatingandodzidzawo. Because muno muAfrica macho katasa vana South Africa vanongoshandisa rand havanambochinja. Vana Mozambique vanongoshandisa iwayo manhikirave iwayo mametikashi. Vana Malawi ava vanongova makwacha havanambochinja. Vana Nigeria inongova iyo manaira havanambochinja. Vana Botswana anongova mapula havanambochinja. Asi medu muZimbabwe kubva mumadhola ataishandisa tikapinda maratgs tikapinda mabhondi tikapinda iko zvino zvemumazigi hameno dzimwe dzechingogadzirwa. Saka mainda kunoita nezvei nyika yanakana mari kuti unodikwa vanhu vanenyika dzine mari sedu nyika ina mari kwemindandodi.
Nhasi unoregai ndimbotaurawo ndichiti munyika medu mukaomo hamuchina inonzi police service zetarapia yaimbotibatsira kusunga vanhu vanoita zvamudhorobhari vanoba vanoita mamedha cases hakuchina. Mapurisa edu ava mapoliticians. Izvozvi muri kuona kuti mudhorobhari cases tiri kunzwa ma4 miliyoni ari kubiwa. Asi kudai vanga vari vanhu vari kuita zvepolitics vaidai vakasungwa kudhara. Vaidai vakasungwa kudhara vanhu ivavo. But izvozvi vari kutadza kusunga vanhu vari kuita mudhorobhari. Mapurisa akukonsentrata nepolitics. Vakanzwa kuti paungana vanhu vecc vaita musangano wavo vakumhanya kunosunga mudhorobhari anenge achinoba. Saka nyika chai chaiyoka yakuda kuitwa inonzi reshuffle. Maministries ayo ashata ese.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection for live talk. Nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dzasara masvondo maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza bato reFRELIMO rekuMozambique nekukunda musarudzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzuru nehurumende kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki vemuZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kumfumfu 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayela ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo kwele Mozambique. Yena anti unqobile kukhetho lanxa impumela ingakethulwa. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi liyangenela kukhetho lwamanye amazwe asezantsi e-Afrika lincedisa amabandla abusayo. Sixoxa labasakhulayo ngenhlupho ababhekane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla utshayele ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli wakwele Mozambique olusanda kwenziwa emele ibandla elibusayo ele Frelimo. Umnumzana Daniel Champo yena athi unqobile lanxa impumela yalolu khetho ingakethulwa. Umnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano weSADC wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU-PF Politburo eHarare.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president-elect, His Excellency Comrade Daniel Chapo, as well as the people of Mozambique, on their resounding victory during the recently held elections. Congratulations, Frelimo. ZANU-PF stands ready to cement the long-existing revolutionary unity between our two parties and our two countries.
Lawo bekungamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamalunga edale leZANU-PF Politburo eHarare lamuhla. Abezindaba abeReuters babika ukuba inhlanganiso ezimbalwa ebezihlolisisa ukuqhutshwa kwalolu khetho ezigoqela iAmnesty, iInternational Republican Institute yakwele Melika, zithi belungakhululekanga ngoba ibandla leFrelimo belisethusela uZulu njalo lithenga amavoti ngendlela ezitshiyeneyo. Omele ibandla lePodemos kukhetho lwedale lePalamende uPaul Gaumbe ubulewe kulelo lizwe zama ukuphanyeka udaba lokhetho emthethwandaba encediswa ligqwetha lakhe uEvino Bernardo Antonio Diaz, layo obulawe ngabacatshangelwa ukuba basekela ibandla elibusayo eleFrelimo. Abaleli bandla baya kuphika lokhu besithi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa ngolwesine kuliviki. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Evidlela Ncube olwela amalungelo oluntu njalo eyingcwethi kwezombusazwe.
Indlela eqondileyo yokuthi kulindwe ukuthi imithetho yeMozambique yona ithini, ukhetho imphumela yalo ifanele ikhitshwe nini, kuze kufike ekugcineni konke abangabe bephikisa baye emthethwandaba. Ngemva kwalokho ke sesingahalaliselana sisithi ubani uphumelele, ubani uphumelele. Kuhle ukulinda.
Hamba okwenza ukuthi umongameli Mnangagwa kwenze khonoku kuyini?
Izikhathi eziningi ukuthi abantu baya balobungane sebejwayelene kakhulu ukuthi baphangise ukuthi bahalaliselane lanxa umthetho lezinye izinto ezifanele zenziwe kulelo lizwe zingakathuthi. Sijwayele ukuthi sikubone kusenzeka kwezinye indawo kodwa akukhondanga khona lokho kufanele siphe ithuba imithetho yelizwe lelo ukuthi ilandelwe abaphikisa abaphikise ngendlela yakhona kuze kufike ekugcineni ukuthi nxa sokufika ekugcineni ke sonke sesingahalalisela lo imithetho emvumayo oyabe ekhethwe ngabantu ngendlela yemithetho okhethweni oluyabe lukhululekile.
Kodwa yena uzathi phela ungumgcini sihlalo weSADC into ekhulume khonoko akunjalo ubaba khona.
Indlela ebiqondile ukuthi angahalelisela ukuthi kube lokhetho eMozambique ukuthi abantu beMozambique babe lethuba lokuthi babambe ukhetho ngokuya ngokwemithetho yelizwe leMozambique. Lokho kulomehluko ngoba uyabukhuluma ngokhetho nje lona ungakatsho ukuthi lukhulekile kumbe akukhulekanga. Uqale khona lapho ngemva kwalokho ke sekulindwa ukuthi baqale labo abanye batsho ukuthi akuhambanga kahle kumbe kuhambe kahle kube le report yeSADC layo itsho ukuthi kuhambe njani African Union itsho ukuthi kuhambe njani ngemva kwalokho ke sokuvuma ukuthi sesingakhuluma ngomphumela wokhetho okwamanje angakhuluma ngakho ukuthi kube lokhetho eMozambique kube lethuba lokuthi abantu bavote nxa kuwukuthi kulandelwe imithetho yokuvota kodwa angathinti imphumela ngoba phela ayikamenyezelwa yilabo abaphethe ezokhetho khona eMozambique.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi lifuna ukuncedisa ibandla elibusayo kweleBotswana, eleBotswana Democratic Party iBDP ukuthi liqilibezele kukhetho oluzaqhutywa ngeviki ezayo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube.
Isikhulumise ebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi kungamanga ukukhunywa ngumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama kanye lamabandla aphikisayo ukuthi iZANU-PF izama ukuphathisa le-BDP ukuthi licele ukhetho oluzaqhutshwa kweleBotswana ekupheleni kwayonela inyanga.
Ukukhulunywa nguKhama kuyinhlamba ebantwini beBotswana ngoba isithi abalingqondo yokuzikhethela iinkokheli abayifunayo.
Marapira uthi ibandla lakhe alikaze lingenele kundaba zokhetho kwamanye amazwe ogoqela kweleBotswana. UKhama yena ukhankasela ibandla liphikisayo ancedisa ukulibumba leBotswana Patriotic Front utshele umbuthano ukhankasa ukuthi abanye abeZANU-PF sebephiwe izithuba ukuthi bazovota kweleBotswana.
That's why my CC ona batori maZimbabwe atsena muBotswana ka umangela
batu. Yiko umasisi wayefuna ukuthi abeZimbabwe bangene kweleBotswana besebenzisa isithupha. Umasisi wesaba ukuthi kaselasekelo bayangitshela abanye eZimbabwe ukuthi vulana amehlo njengoba sibonile abeZimbabwe bevota kwele Mozambique.
Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana Umbrella for Democratic Change umnumzana Moeti Mwasa uthi balobufakazi ukuthi leBotswana lisebenzisana lohulumende weZimbabwe kuzama ukuthi kuphekwaphekwe impumelelo yokhetho ozaqhutshwa ekupheleni kukamfumfu.
The BDP is now in cahoots with ZANU-PF.
Ibandla leBDP lisebenzisana leZANU-PF ukugqila kukhetho.
Ngokunjalo uMhwasa uthi bazafola emgwaqweni eHabron ngomgqibelo belubhekise ku-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana uyaphanyeka isikhalazo zabo. Umsekeli kameli we-ofisi yeZimbabwe kweleBotswana umzana Witness Ngwenya uthi bayazi ngokutshengisela kwe-UDC kodwa bazathatha imilayezo kwisiphathamandla eHarare ukuthi baluphathe njani lolu daba. Usenjalo ibandla eliphikisayo leBotswana Congress Party iBCP lona elingaphandle komanyano weUDC lithi lavela lasola isikhathi inhlanganiso yoqhuba ukhetho kweleBotswana eye Independent Electoral Commission IEC isiyathapha imbono yokukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ekuqaleni komnyaka. Unkosazana Mphopheko uthi iZEC kayithenjwa ngoba icatshangelwa ukuba ihlale iphathisa ibandla leZANU-PF uqila ukhetho.
We also released a statement expressing concerns.
Izeki yaziwa njengenhlanganiso yehlala encedisa ibandla leZANU-PF ukugqila kukhetho.
IZEC iyakuphika lokho isithi kayingeneli kukhetho lokwamanye amazwe. Isikhulumise bandla leBDP umnumzana Khalelelo Khintse uthi konke ukukhulunywa amabandla aphikisayo phezu kokuqela ukhetho yikuphelelwa ngumphako ngoba amabandla la ekethula okufanayo ngomnyaka 2019 kodwa ehluleka ukuveza ubufakazi phambi komthethwandaba.
kubikwa njalo ukuba ibandla lezanu PF lingenele ukhetho oluqhutshwe kule Mozambique njalo lazama uncedisa ile African National Congress ukupheka-pheka ukhetho kule South Africa. Amabandla aphikisa athi selingenela njalo kule Namibia lakule Zambia lapho elisekela khona ibandla lwaye umongameli umnunzana Edgar Lungu. Elebotswana liqale ukuvota ngomgqibelo kulabo abahlala ngaphandle kwelizwe kanye lezisebenzi kahulumeni ziyabe ziphatheke kukhetho kuguqela amapholisa lamasotsha. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Abantu abedlula inkulungwane bafola emigwaqweni kobulawayo namuhla becula bevalelisa ugogo obelodumo uRose Nyathi. Yena obhubhe ngomgqibelo wabekwa namuhla. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Abantu abaningi kobulawa ya theater bevaleliswa uManyathi obelela ilungelo labathenga bethengisa impahla emgoqweni njalo bethanda ukukhuluma obekuhlekisa uZulu. Abantu abahamba emthandazweni wesikhumbuzo sikaManyathi bancume kakhulu imisebenzi yakhe. Indodana yakhe uKenny Dube ube ngunina ngemfundiso amnika yona.
Mama ube ngubaba, ube ngumama kimi. Imfundiso yakhe ekade ngele ukuhlakana. Ngiyabonga. Inchiye ngisendaweni engcono kakhulu.
Umngane wakhe omkhulu nakafarayi uthi uManyathi umthiyele isizungu.
Into kade eyilela network bazayisedisa labo abaseleyo umsebenzi wabo phambili. Simlandele into kade ezifisa ukuthi aziyenze.
Abezombusazwe labo bavalelise ugogo odumo obesaziwa ngokuthi yibulawa yicelebrity. Umnumzana Sarenda Kapoikilu omele isigaba sebulawa central edale lephalamende uthi bezwana kakhulu logogo uRose. Ishobo zithi ilizwe lahlekelwe liqhawekazi. Umnawa umnumzana Mackenzie Mlotsha uthi udadewabo wayengumuntu othanda iqiniso.
Iqiniso lakhe kade simbone ngani selizazwakala ukwedlula esaphila.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo ugogo Moli Moyo bekungamathe lolimi loManyathi.
Sasukela kudala sasithengisela phezulu khona ngalesi sono so silahlekelwe kakhulu.
Udabukile lothandeka Ncube wencedisa uManyathi ukondla abantwana abaswelayo.
Abantu ababuye emfeni lapha ngiyamangali number le more than 1,000 people.
Ube nabangani abaningi uManyathi omunye wabo ngugogo Gertrude Sibanda.
Thine besesigrumile singamawido about 30 to 45. Esesipromise ukuthi uzasenzela izinto ezinhle.
UManyathi ubekwe emini namhla emangcwabeni yokulondoloza amaqhawe eLady Stanley Cemetery ngoba eli qhawe kazi lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo igama lami uEzra Chisaspanda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Korea lithe lizanika ele Ukraine izikhali uma ele North Korea lingahambisa amabutho alo kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters labe AP. Ibutho lakwele Uganda lona selithole amalunga ebandla eliphikisayo ele National Unity Platform alichumi lasithupha 16. Elamacala okuthwala amabhomba lezinye izikhali ezingekho emthethweni ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kusukela ngolwezi ngomnyaka ka-2020 kusiya kumabasa ngomnyaka ka-2021. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezichiyeneyo luveza ukuthi abancintisa kukhetho lukamongameli waleli lizwe baqhubeka bengutshikilo bhanqa sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho. Wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans uzancintisana lonkosikazi Kamala Harris oyibandla lama-Democrats kukhetho lolu umhlaka 5 ngenyanga ezayo. Kuzakhethwa njalo amalunga amadala ePhalamende omabili aweCongress kanye lenkokheli yezabelo. Izigaba ezibaluleke kakhulu ezingadala ukuthi ababili laba banqobe kumbe bakhethwe ama-battleground states. Abalisa iPennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada kanye leWisconsin. UTrump loHarris baphakathi kokukhankasa kulezi zigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai ohlala eOhio konapha eMelika.
Akula clear leader okwakathesi ngoba siyakona ama-polls akhomba ukuthi they are in a statistical dead heat. Singakhangela ama-states angantho aqakathekile. UHarris kumele awine ama-states amathathu ukuthi anqobe iPennsylvania, iMichigan, leWisconsin. Singakhangela iPennsylvania, uTrump ungantho uphambili nge-1.46-45. Singakhangela Michigan, uNkosazana Harris is ahead by 2.47-45%. Singakhangela Wisconsin, uNkosazana Harris is ahead 46-45%. So hi, kuyahanjwa this election. Ukuthi sibone sibili ukuthi mbani ozanqoba. Eish, kunzima. Ngoba despite all the things that have happened, including ama conviction ka former president uTrump, lokhe ekhona khonapha duzane kukaNkosazana Harris. So hayi, ukuthi sikwazi ukuthi umbani ozanqoba mhlaka 5 awukacaci.
Ukukhetho lokudinga amalunga amadala ePhalamende womabili elelowa house le Senate kanye lokhetho lwenkokheli yezabelo ubona kunqoba liphi ibandla?
Ama states njengabo Ohio lapha, they're more Republican leaning, so yibo ngantu abazathatha wonke ama races for the local races. Yiba mama imajority lapha for the state legislator, so amboni kutshintsha kakhulu. But i-state race between Benny Moreno lo Sherrod Brown, kuthwaso kusetshenziswe 300 million, the most expensive Senate race in America kathesi. Ngoba siyakwazi ukuthi uBenny Moreno engathatha lona leli seat, then uSherrod Brown who have lost a Democratic seat, kutsho ukuthi in the state senator, ama-senators, ama-Republicans bayasebe phambili kwama-Democrats. Kuma-Congress races, I think bathi khona ama-Democrats might flip 5 to 7 seats. Ngoba kathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans are leaning forward by 4 Congress seats. So khonapha ngantho kuzatshintsha. I-Republican ithatha ama-Senate seats, i-Democrats ithatha i-Congress. Yikho engikubonayo.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika, njalo uhlala eOhio khonapha eMelika.
The Voice of America.
Kweziphathelane labasakhulayo, uGilbert Zulu owafundela ukukanika izimota utshona ebhoda eHarare ethwele amaqanda awathengisayo. Uthi imsebenzi kayitholakali. Abasakhulayo abangakaze bethole imisebenzi selokhu baphutha izifundo emakolishini emfundo yaphezulu bakhala ngalolu daba. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukuhlupheka kukaGilbert kuvezwa izicathulo zakhe esezisubuke okumangalisayo njalo esezitsheke okokuthi ulakho ukudonseka imisipha okungenza ukuthi aqhuzuke inyawo. Ujuluka izithukuthuku ebusweni, emhlane lentanyeni ngenxa yokusindwa ngamaqanda awafake ezitsheni ezimbili. Ngosuku lolu uvuke ngovivi wahamba ngenyawo esuka eBudiriro waze wayafika enzikini yedolobho leHarare. Ukukhanya kusala ngalolu suku ngoba usethengise amathathu kuphela phakathi kwamaqanda afika phose amachumi ayisikhombisa. Seligwaze umhlaba kodwa kala themba ukuthi uzathola yona yokugada umchova esebuyela endlini.
Afundele ukulungisa izimoto like ukukanika lokho. Empilweni yamankazi ngasebenza. Ngizithengisela amaqanda nje.
Wesaba ukuba amaqanda la azabola kungedlula insuku ezintathu elokho ewathengisa. Banengi abafundela okutshiyeneyo abakusimo esifana lesikaGilbert unomqhele Chuma owafundela ukweluka inwele eHarare Polytechnic uthi gayitholakala imisebenzi eZimbabwe njalo gayibambi imali.
Le ngane yodwa efuhamba esikolo sabantwana imali yakhona yona iphelela kuleso sikolo, angikwanisi uba ngihlanganisa imali kwanokuthenga noma okubambekayo nje.
Usele minyaka engamachumi amathathu eseluka abantu inwele kodwa engatholi inzuzo eyeneleyo. Abanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kunzima kakhulu ukuphanda impilo elizweni. UDumisani Mthombeni osebenzela eCopacabana enzikini edolobho leHarare laye ufana ledlozi elingabuyiswanga ngoba kwesinye isikhathi ugcina ezulazula emangcwabeni edingisisa ukuba kuyini okwamenza waba kusimo lesi. Uthi imithelo kahulumende yengeza inhlupho wahlangana lazo empilweni.
Thina abagilayo imali esiyithola ibhadala abanikazi bemduli esiyisebenzisayo yona le impilo yathi iba nzima ngamandla.
Bayakhala abanye bakhe abafisa ukuba uhulumende asekele imisebenzi yabo yezandla. UHenry Shoko ohlala elokishini lemfakose laye uyakukhuthaza lokhu.
Uhulumende ngabe uyabeka isikhwama sokuthuthukisa abatsha ikakhulu sikhangela kuba impilo zethu zahle zaphosa zavaleka ngenxa ye-COVID-19.
Uhulumende uthi usebenza lamabhanga agoqela ele-First Capital Bank ekuqhubeni inhlelo zabatsha kodwa abatsha abaningi bathi kabazifinyeleli inhlelo zabo ngoba akukhanyi ukuba kwenzakala nemabhanga ukuthiwa kumele abancede ekusunguleni lekuthuthukiseni amabhizimusi. Umnumzana Zevana Igumbo okuhlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha uthi kuningi abakwenzela abatsha eZimbabwe.
Uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukuthi wonke umuntu okhulayo athole okokwenza. Abantu abatsha kumele babhalise ku-public services nxa bedinga imisebenzi ukuze labo bethole ama-opportunity.
Inkampani ye-Tastista ebuthelela inani lemsebenzi ezamabhizimusi lokunye emhlabeni wonke jikelele iveze uphenyo olwenze enyakeni ukuba abasakhulayo eZimbabwe ababedinga umsebenzi abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelitshumi lanhlanu 15 kusiya kwengamatshumi amabili lane 24 babeyisilinganiso sokwedlula kancane okulitshumi lambili 12.37%. Kodwa abahlolisisa umnotho bezimele wakuphikisa lokhu besithi laliphezulu kakhulu inani lababedinga umsebenzi ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abathengisa esitalateni kobulawayo bathi bayaqhubeka ngokusebenzisa imali yamadola emelika irandi ipula lepula njengenhlala yenza njengoba eZig ingazange ifinyelele ngobunengi kulelo dolobho njengakwezinye izigaba. Unkosazana Debra Mukasa isiphathamandla lasenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sizahlala sisiwoda kubona laba emqunyiwe izitolo inkambo le phandle emncane le yequnyiwe yezathi siwoda sabe sirobhana Rob Peter and Pay James sabe sikhala lathi ngithi shotile nge 1 rand yona kuyi profit yakhe laye uzabona umuntu omunye laye xa esemodisela laye uzamkhwezela ethi 12 rand 13 rand.
Ungasichasisela ukuthi liwoda njani ezitolo lezi
Njalo nxa selithengisa liyakhetha yini uhlobo lwemali?
Esasisehlela khona imchova swavalwa ke uEdgars sokuyini ngamashopunyana ufinde ukuthi kupartitioniwe phakathi kulothengisa amakhukhung oil yakhe kulothengisa izigqokanyana inzipho kulothengisa ama-thread ubona lana amashop yiwe sesingena kiwo sihoda kiwo bawotisa nge-US dollars ongerandi so vele ku-odakwethu kwasesayikhatshana sesilabomesinabethu eduzane khonapho abo kodwa vele bafuna i-cash ye-US dollar or irandi maybe sometimes nakwezinye indawo ipula ikuthi ipula nje kalijakwanga ukusetshenziswa kakhulu lathi nxa sesithengisela abanye ukuthi ungayiwoda i-cooking oil yakho maybe in bulk nxa uwodele kuhle iyabe ngama-$2 something US lawe sengiyifaka lami kuyi-50 cents senzithi $3 so ufind ukuthi vele idorobho lonke lakobulawayo amashopu amakhulu lawa akusela business so pick and pay ngikhuluma sochopis ngikhuluma sobantu tshane nje abangenayo bethenga and bengama-civil servant and boda bathenga nzima nti uyathola isitolo sesithi yakula network business ekuma-partitioning shops lawa amancane ibhizinisi elihamba ilona lelo uyanegotiata ethi hayibi sakhiwa as compared to emashopa njengabo okay lathi nxa sicela sikhala lathi lawo wamacustomer lawa akhala uzosithi angele 40 rand ngishotile nge-10 rand uzosithi ilanga le ngeke litshone ngingabambanga mali sosithi hayibi sakhe sisebenzisa wona lawa ama-currency angasowethu emzini aleli zigivele isifile okwatsho abantu abantwana ama-youth athi iyafaya kaloda isifeilodile njalo singayazi singazake silisebenzise kubala even le ma-chechi uyufind ukuthi sile ngcebethu yokuthi hhayi abazaphosela labo lapho izigi uthola vele kungela nxa ungathola uzitholela even i-10 zigi kuphela nabe siswayiphisa akusela lo muntu oswayiphayo ngoba ufind ukuthi imali zona lezi zifrozile emabhuku emabhenki abo zifrozile aziphumi azikhipheki from bank to ecocash.
Unkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 into nje ngikhala ngayo kakhulu ukuthi abantu abafana labo lama MPs ezana into abazikhulumayo vele zidabukile nje azizwakali ma kukhulunywa ngabantu ababotshwayo besiyagcinwa ejele kambe ilizwe lingayi-experiensi ngakuthatha abantu ukuthi sithi bayatoyitoya begcinwa ejele for 3 months to 1 year kungalanto vele abayithonisiswayo kodwa ubususizwa umuntu kuthiwa yi-legislator ethi hhayi abantu abangayenzi kahle kanti vele mina into engiyibuzayo ukuthi imlandi le-America la mazwe nalawo ngeke uzwe iZimbabwe complaina nge-Israel kodwa icomplaina nge-America le-England kanti i-Israel iyenza okuright yini khonokubhomba abantu.
Studio 7 linjani basakazi, linjani balaleli, hhayi ngiyalibingelela lonke. Ikuthi iproblemu kaJosepha uChuma kafuni kuvuma iqiniso. UJosepha iqiniso abalivumi, yiloba ngithi abantu bezanu iqiniso ukuthi abalivumi, bacasha ngomunwe. Konke abakukhulunywayo kunabantu abangahlala almost 3 to 4 months basestokisini bangagwetshwa. Hayi sarendi ngohulumende lo silaye lo, sarendi uhulumende wasifakayo lo, sarendi uhulumende odlakela.
Studio 7 yani basakazi labalaleli, asakazi besicela ukuthi izindaba zenu liziqedisise lilandelele. Kade sizothola abantu abathatha imali ukuthi sebaboshwa mbobotshwanga sikwazi sizothola ukuthi omunye laye la ushatunga lo kuthiwa avulele amapholisa ingqamo ukuthi kwaphetha ngani sikwazi acele kunye likulandelele sikuzwisise lapho kuya khona lapho kucina khona.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi, mina igama lami ngumelusi Mtembu lapha kwele South Africa. Sesiyazamini athi kusinda ama-audio, hhayi ama-audio ethu awabalwa.
Siyabonga balaleli, lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho lwemelika. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.